Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera ndira 9/2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Tinokurudzirwa kugara kuba kana pasina zvekugari zvokufambira. Makesi anyanyisa munomazvipa, makesi zvedu awanyisa. Taitacherekedza kuti palasi mamito ineri makesi munomazvipa ari kudarika makesi ose gore rapera.
Chirwere cheCOVID-19 choramba chichinetsa zvikuru chichisiya vanhu makumi maviri nevaviri vafa nezuro chete. Mutori wenhau Hope Chingono oramba ari musungwa kusvika nemusi wemuvhuro apo dare richanzwa nyaya yake.
America ino ichatsigira zvinoitwa neUnited Nations chaizvo kunyanya kuchinja kuri kuita masimba achienda kuna vaBiden vachaisawo vanhu vavo United Nations ikoko varenge vachizotsigirana neUnited Nations.
Nyanzvi muyadze zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vopa pfungwa dzavo pamusoro pegwaro reUnited Nations runoshoropodza zvakaitika paCapitol Hill muWashington DC. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevaviri kana kuti 22 vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye chakabatawo vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 985. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pavanhu zviuru gumi nezvipfumbamwe zvine makumi matanhatu kana kuti 19,660. Vanhu vafa nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 468. Kunyange hazvo zviri kukurudzirwa kuti vanhu vagare mudzimba vakapfeka mamaski nguva dzose pamwe nekugara kure nakure, vakawanda kumaruwa havasi kutevedzera kurudziro iyi. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena ashanyira dunhu rezvimba iro rine vanhu vatatu vafa svondo rino nechirwere cheCOVID-19 ndokutipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzatafamba vanhu vakawanda vanga vasina kupfeka mamask uye vakaungana vachinowa hwahwa panzvimbo dzekutandarira dzakawanda. Mumwe anga asina kupfeka mask ndiva Gerald Maziranhanga vepachaoma. VaMaziranhanga vati chirwere chinowanikwa mumadhorobha mune vanhu vakawanda vari panzvimbo imwe chete.
I think kuti vanhu vanenge vanongo vasiri kuzvitora serious. Ndofunga vanhu vanongoona as if chirwere chinenge chinowanika kumatauni like zvakaita cholera.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugari wekuRafingora vapaida moyo rugeje vati vanhu vekumaruwa havasi kutora chirwere cheCOVID-19 neudzamo hwacho.
I think kuti pamwe vanenge vasiri kuzvitora serious here handizivi. Handizi ndofunga pamwe vasati vamboonawo kana kunzwa kunzi pane abatwa here munharaunda.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu rezvimba Dr. Terence Dandazi vati svondo rino chete vanhu vana vakafa mudunhu ravo zvichienzaniswa negore rapera risina kufa kana munhu mumwe chete mudunhu. Dr. Dandazi vationgorora yakaitwa pavanhu vakafa inoratidza kuti vakambovhakachira hama neshamwari kuHarare nedzimwe nzvimbo munyika ndivo vakabatwa nechirwere ichi.
Vanhu ngavagare kudzimba, ngavasafamba, ngavagare kudzimba dzavo nekupfeka mamaski ivovovo nekugeza maoko. But you will find with most of our cases vanhu vekuti ukazozeza hisi yacho nonzwa kuti akamboenda kuHarare paKrismas akanzi public transport idzodzi dzoma kuti dhiraivha nyaya yekuti hatidzi kwavanenge vari paya kuti vanenge vachiita sei.
Uwandu wevanu variku batwa nechirwere cheCovid-19 kumaruva huri kuramba huchikwira, izvo zvapa kuti vebazi rezvekuburitswa kwemashoko vafambe kumaruva vachipa dzidziso. Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko mudunhu rezvimba vaJohannes Kachikuli vaudza vanhu vepachaoma kuti vatevedzere zviri kukurudzirwa sezvo chirwere ichi chave kumaruzevha uye chakatouraya vanhu vatatu svondo rino chete mudunhu rezvimba.
Tinokurudzirwa kugara kumba kana pasina zvekugari zvokufambira. Makesi anyanyisa muno mazvimba, makesi zvedu awanyisa. Taitacherekedza kuti palast month inoitere makesi muno mazvimba ari kudarika makesi ose gore rapera. Tevati madza ari kukomhanya pasvondo rino chete tatakirwa nevanhu vatatu. Svondo rino chete papa tatakirwa nevanhu vatatu were chekorona vhairasi.
Munyika yose chirwere ichi chauraya vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 468, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru gumi nezvipfumbamwe nemazana matanhatu nemakumi matanhatu kana kuti 19,660. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutori wenhau anoshanda akazvimirira Hope Chingono achapedza mamwe mazuva maviri ari muusungwa. Chingono amiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi achipomerwa mhosva yekuburitsa manyepo anonzi nehurumende anosvibisa zita rayo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Chingono uyo akasungwa nezuro amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekunzi akanyora mashoko asiri echokwadi padande mutande rake reTwitter. Muchuchisi wenyaya iyi Muzvare Faith Nyamutowa vaudza dare kuti Chingono akanyora padande mutande rake reTwitter kuti pane mupurisa akarova mwana nemboma akafa muHarare svondo rapera, iye achiziva kuti mashoko aya asi echokwadi. Mashoko akaburitswa nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati mazuva mashoma adarika. Anoti mwana uyu akanoongororwa nanachiremba mushure mekunge mapurisa apwanya mahwindo ekombi yevaiva nemwana uyu namai vake. Vakati mwana uyu haana kufa kana kukuvara, kunyange hazvo vhidhiyo yaitenderedzwa nevanhu paindanet yaiti mwana uyu akafa. Chingono audza Studio 7 kuti ari kushungurudzwa nehurumende nekuti ari kuburitsa nyaya dzeuori.
Zvoratidza kuti hurumende haiteeri mutemo wayo, because mutemo wauri kushandisa hauexist. Wakabviswa kudhara neconstitutional court ichinzi haurirane nebumbiro remutemo. Isusu takamira tichi as a journalist ndichi expose corruption. Havadi kuti tichi expose corruption. Izvezvi manesi haana zvekushandisa kuti vashande. Saka kana tikataura izvozvo ndozvinovagumbura manje, because tinobva tataura kuti mari yanga ichifanira kushandiswa nemanesi nemadoctor iri kubiwa ichinotenga mazimotikari maganyamuto anenge achifambiswa nemaminista. So kuti vandipanishe vanonditsvagira kuti mhosva twakapusa-pusa fanika ikakaka.
Muzvare Nyamutowa vati hurumende iri kupikisa kuti Chingono apiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti Chingono anogona kunge aine chirwere cheCovid-19 vachiti kumugarisa mujeri kunoita kuti veruzhinji vachengetedzeke kubva kuchirwere ichi. Izvi zvinotevera nhuna dzasvitswa kudare nerimwe remagweta ake vaHarrison Nkomo, avo vati Chingono uyo akanga ari kuSouth Africa akasangana nevanhu vaviri vaive nechirwere cheCovid-19 uye akatozviziva adzoka muZimbabwe. VaNkomo vati pakasungwa Chingono nezuro anga achitogara ari pake ega, sezvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti munhu anenge asangana nevanhu vane chirwere cheCovid-19 anofanira kumbozvisasamura kuruzhinji kudzamara aongororwa kuti ane chirwere ichi here kana kuti kwete, kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Chingono ati mapurisa akamusunga kunyange hazvo akavaudza kuti akanga azvisasamura kuruzhinji.
Mapurisa akauya nezuro kumba kwangu muchisipiti vachiti vauya kuzondisunga. Kubva ndaudza kuti ndanzi nachiremba wangu ndigare pamba ndisafambe ndiri muquarantine, because kuJohannesburg kwandandiri vanhu vairi vanga vari mumba mandaigara vakatesta positive. So musi weThursday chiremba wangu Dr. Nyasha Maboreke vakanditi ndigare muquarantine. Kana ndazoita any problem nehealth ndovafonera, kana pasina problem andaita nehealth vonditest after 10 days.
zvichakadai mutongi wedare valanzini Ncuve vati chingono anogara muimba yake ega ari kujeri uye atakurwe nemotokari isina vamwe vasungwa kuenda kujeri kuitira kuti asatapurire vashandi vekumajeri chirwere checovid-19 ndokunge aine chirwere ichi sezvo asati aongororwa nanachiremba vaNcuve vati chingono agodzoka kudare nemuvhuro sezvo magweta ake audza dare kuti haasi kutoda kuti aiswe parimand sezvo mhosva yaari kupomerwa isina kana gumbo rainomira naro vati nekuda kwenguva yanga yapera vanga vasisakwanise kunzwa zvikonzero kubva kumagweta ake sezvo matare ari kukurumidza kuvhara achitevedzera mirayo yekuvharwa kakaitwa nyika nekuda kwechirwere checovid-19 rimwe remagweta achingono vapaida mwoyo saurombe vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nezvaturwa nedare kuti chingono aendeswe kujeri asati aongororwa nanachiremba kuti ane chirwere checovid-19 here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reUnited Nations High Commission for Human Rights riri kushoropodza mhirizhonga yakaitika paCapitol Hill muWashington DC nemusi wechitatu. Sangano iri riri kukomekedza hurumende yeAmerica kuti iferefete zvakadzama zvakaitika. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika muWashington DC apo vatsigiri vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vakakonzera mhirizhonga paCapitol Hill. Mukuzeya nezvedanho reUnited Nations rokushoropodza zvakaitika muWashington DC, Ray Choto weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko makuru zvekare ari mashoko echokwadi chokuti zvino zvinotambudza chaizvo kuona kuti pane vamwe vanhu kunyanya vari muAmerica vana masimba makuru outongi kwenyika vakaita sapuresidendi vanokwanisa kushandisa vanhu kuita zvavakaita kunopinda mumahofisi makuru eAmerica anorepresenta utongi huri pachena yatingati demokrasia, vachinoputsa zvinhu, vachinorwisana namapurisa, zvangobvira pavakuru vanenge vachishandisa masimba avo kutumira vanhu kuti vaite zvakaipa. Zvatinoona izvo zvinowanza zvashorwa neAmerica pasi rose kuti kuna vatungamiriri venyika dzakawanda wanda vamwe vanogona kusanganisira veZimbabwe vanoshandisa vanhuwo zvavo vanenge vasinganyanyi kuziva nezvematongerwo enyika nezvemitemo kuti vainde vandoratidzira, vainde vandokuvadza vanhu nokuputsa zvinhu. Saka mashoko makuru ataurwa neUnited Nations iwayo kuti aiwa hazvifaniri kunge zviri zvinhu zvinoonekwa kunyanya munyika yeAmerica yagara iriyo hombe panyaya dzeutongi huri pachena kwedemokrasi pasi rose, zvekare iine izwi guru chaizvo pasi rose rokuti apa musaita zvakati, apa musaita zvakati. Nhasi vazoita izvozvo zvacho zvavanoti dzimwe nyika dzisaita nokudzishora dzimwe nyika.
Mukuru weUnited Nations High Commissioner for Human Rights Amai Michelle Bachelet vari kukurudzira izvo kuti zvose zvakaitika paCapitol Hill zviferefetwe zvakadzama. Munoona here America ichiita izvo?
Ndinoona America ichizviita chaizvo zvakasimba, nokuti tikatarisa zviri kutoitwa izvozvi tinoona kuti kuna vanhu vakatosungwa, tinoona kuti kuna vamwe vanhu vari muhurumende vanga varivo vaiva mumusangano wakakanganiswa uyo vatosechwa dzimba dzavo neFBI kuna ana Tennessee uko. Saka America ichasvika pamudzi chaipo panogona kusvika kuna President Trump iwo nokutaura kwatohwa vachiita kuti pavachaongorora nyaya iyi hapana wavanoti uyu haabatiki, nokuti vaTrump ndo vakatumawo vanhu vavo. Saka noruzivo rwatinoita America ndizvo kunyange zvakaitika zviri zvinhu zvinoshoresa, asi tinonatsokuziva kuti America haizombovanzirudzi kuferefeta kwayo pamwe chete nokusunga vanhu nokupomera vanhu mhosva kana vakaita saTrump chaizvo. Vanotozozviita, vanozviita izvozvo pasina kusarudzo, pasina fevha kuti uyu mutungamiriri kana kuti iri chii. Ndo zvinozikamurwa America izvo kuti zvakaitika zvakaitika zvakashata, asi zvichaongororwa, vanhu vagosungwa, vanhu vagoenda kumajere, vanhu vagoripiswa zvinenge zviri pachena pasi rose tichizviona tichiverenga tichizviona. Ndo zvaitika izvozvizvi.
Munoona here America ichitora matano pane zvakaitika apa? Takatarisa ukama hweAmerica mubazi reUnited Nations High Commission for Human Rights nesangano iri.
America nyika ino icha tsigira zvinodiwa United Nations chaizvo kunyanya kuchinja kuri kuita masimba achienda kuna va Biden vachaisawo vanhu vavo ku United Nations ikoko vanenge vachizotsigirana ne United Nations hongu tinozviziva kuti mu United Nations nyika hombe irimo inezwe hombe iAmerica asi handiyo yoga zvainoda nezvaisingadiwo zvimwe zvinokukwidzwa nedzimwe nyika hombe dzakaita seRussia dzakaita seBritain dzakaita seFrance dzakaita seChina saka zvido zvomusangano weUnited Nations zvisanganisira zvido zvesecurity council iri muUnited Nations nyika dzimwe hombe dzandataura idzo dzidzi zvinenge zvichizoitwa pamwe chete norutsigiro rweAmerica nokuti kwaakuzochinjwa masimba mazuva mashoma ari kupfuura achienda kuna vaBiden vanga vachida kutovhiringwa kutora masimba iwawo nemhosva dzazoparwa saka America ichamira nenyika dzepasi rese kuferefeta nyaya iyi pamwe chete nokuteerera mazuva anobuda munyika dzakawanda wanda dziri muUnited Nations
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare vari kuOhio muno muAmerica naRay Choto weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuCameroon yazivisa nhasi kuti vanhu makumi maviri nevaviri kusanganisira mauto vakaurayiwa nezuro mushure mekurwiswa nechikwata cheBoko Haram kumaodzanyemba kwenyika iyi pari pamuganhu wayo neNigeria uye kurwiswa zvakare nevari kukurudzira kupatsanuka kwenyika iyi vachiita izvi vari kumawirira kweCameroon. Nyika dzepasi rose dziri kuita chikwatapata kurwisa chirwere cheCOVID-19 kuti chipere. Chirwere ichi chauraya vanhu mamiriyoni makumi masere nemasere ane mazana maviri ezviuru kana kuti 88.2 miriyoni pasi rose. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington umo ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda reCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu avo vanozikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele vachange vari kutaura nesu pamusoro pekuchengetedzwa kwemari panguva ino yeCOVID-19.
Inini ndinoitwa Audrey Mupfumbu asi iye zvino vakawanda vakundiziya saGogo Chihelele.
Gogo Chihelele zita iri rakabva kupi?
Zita rekuti Gogo Chihelele ndakaona kuti since pandakatena 60 years ndachembera ende ndine vazukuru vangu vanoita 10 ndikaona kuti aiwa ndaagogo chaivo ende mutupo wangu ndiri mhofu saka ndakadecida kuti zvandiri mhofu ndiri chiera ndadini kuchingozviti Gogo Chihelele.
Tinoona pari zvino mune mabasa amuri kubata muri kuita zvirongwa paYouTube zvakatanga seizvi?
Zvirongwa izvi zvakatanga nekuda kuti dei ndabatsira vanhu kutanga kuno kwegore ndakaresecha ndikaona kuti vanhu maresolution avanotaura kutanga kwegore vanotaura zvekuda kuluza weight votaura zvekuda kusevha mari saka inini ndakaona kuti vanhu vari kugosevha mari zvikwereti vasina kubhadhara iko kuluza weight kwavanotaura nemadyira vanoita ndikaona kuti vanhu vanoda kubatsirwa saka regai ndibatsire saka zvino ndichatanga nekumboendai kusevha mari then from there ndichange ndakuita yekuluza weight but nyee ndichingotaura anything chandichasangana nacho pandinenge ndichifamba ndichitaura nevanhu.
Panyaya iyoyi yekuchengetedza mari semadzimai zvii zvamunokurudzira pazvidzidzo izvi zvamuri kuita?
Kuti ugone kuchengetedza mari pane zvimwe zvakawanda zvoda kuitwa. Chekutanga dzidzira kubhadhara zvikwereti zvaunazvo nevanhu kuti vati vanhu vasagara vachinyunyuta newe. Kwozoti ini ndiri munhu anorelya steriki nebhaibheri. Bhaibheri rinoti blessed are those who give for they shall be given. Kupa kunoita kuti uwane. Ukaona uchipa unokomborerwawo nekuwana. Saka kuti ugone kusevha kunge uchipa Mwari wokublesa nekuwana mari yacho. Asi wawana mari yacho bika mumba. Udye nevana vako chikafu chiri healthy. Ende chikafu tikabika. Vanhu ngatidzidzire kupakura chatinongodya. Noti kungoti unopakura wozadza ziplate. Wapedza chasara worasha. Zvichaita kuti mugare muchingotenga mazigrosari nemagrosari. Mari ichipera.
Asi vamwe vanoti panguva ino yeCOVID-19 vazhinji vari kutarisana nekuomerwa. Takanyanyotarisa kuZimbabwe. Zvii zvamungataurirawo mamwe madzimai akateerera parizvino.
Life painooma, you need to change your lifestyle. Kuti newe uchinjawo uchinyi mararamiro ako. Kungoti kuZimbabwe maproblems atinosangana nawo anowandisa. But ina undoda kungotaura kune vavo nekuti vane mayadi. Ekuti unokwanisa kurima, rimawo muriwo, even ukadya sadza nekeo every day. Unotonyatsoita health yako iri right. Ngatirimei, todyawo zvinhu zvatenge tichirima. Zvinoita kuti tiavoide kubuda mumba tichinotenga zvakawandisa. Ende nekudaro mari yedu tinosevha. Saka iwewe ukangove humble enough. Kutaiwa, nguwe na COVID, murumangu wakabuda basa, hapana chiri kufamba, ingori mamuriwa wako mugadeni, ojika neva na vako, kana iri variety, mungu na cha variety, ima chance, unofila like wajika nyama, we should try to live humble, kungu ojika zinu za tuu kwanisa, shisinga nduri.
Tombo tarisa padambu tukwe ilori re COVID-19, kwa kamira sayi kupensu veni ya kwa muri ikoko?
Chinu chikuru chinodiwa, chandoda kunyanyo taura. Ngatigeze maoko. Hygiene ndio I think inonyanyoda kuapplywa kugeza maoko. Nekuona kuti hauseberi padhuze na vanhu, toki pa distance yatakaudzwa. Takipa ne distance yatakaudzwa. Topfeka ma face mask yedu. Iye zvino kuri kunzi kune Jackson rakauya. I know kuti kuri kutaurwa zvakawanda zviri negative about that Jackson. Iye zvino ndine shamwari yangu yandotamba nayo ne akatoribaiwa jekiseni racho haana kana maside effects akaita. Saka ndifungi kuti rine zvarinoita. Kana richinge rauya ngatiritambirei.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Audrey Mupfumbu avo vanozikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo.
Gamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata nyanzvi yemishonga yechivanhu uye vari nyanzvi yezvekudya zvinovaka muviri Dr. Jerry Masarira vari muguta reTulsa kuOklahoma muno muAmerica. Tinogamuchira ine mufaro Dr. Masarira.
No, this is zvangonaka. Ine ndiri naturopath doctor and ndiri certified brain injury specialist. Ndiri director and founder we NPRO Health Institute. Ndinodila nama different clients vane zvigwere zvakasiyana siyana but kazhinji ndino kontaktiwa pa website inonzi www.nprohealthinstitute.com. NPRO it's ENPRO healthinstitute.com. Tinotenda.
Dr. Masarira, tinonzwa muchitaura nyaya yekuti munoshanda nemishonga inenge yakarerekera kumishonga inganzi nevamwe yechivanhu. Mungatijekesera kuti mishonga rudzi yamunoshanda nayo.
kana tichiti mishonga yechivanhu dzimwenguva tinoita picture isina kunaka nokuti takapendewa savanhu vasingafungi and yet hakuna mishonga yomuhospitara inoshanda dzimwenguva vasina kuvhenganisa asi chiripo ndechekuti mishonga yose inoshandisiwa kazhinji sechivanhu savanhu tinoshandisa zvinhu zvirimwa nezvinhu zvinobuda muvhu tingati maminerals zvinoshandisiwa kuti mumbiri ugone kuzvibatsira ndoda kumbokupai picture kuita kuti tive namaminerals akaita seiron mumbiri wedu anobetsera kuti tisaita problem yeanemia iron atigoni kudla nomuromo iron tinoiwana pamaplants anotora muvhu muchiona chinhu zvakaita sana spinach zvinotora iron muvhu saka vanhu vanodya spinach yakawanda inobetsera iron kuti ive mumumbiri saka zvirimwa zvose zvinotipa zvinobatsira mumbiri mavitamins atinoda maminerals anobetsera kuti mbiri yedu mire zvakanaka ndoti pachidimbu ndo picha dzatofanira kuva nadzo kuita kuti mbiri yedu irambe yakasimba tinofanira kudya zvinhu zvinobva muvhu
neimwe nzira Dr. Masarira muri kuti here mishonga yamataura iyoyi inenge ichizowanikwa muzvipatara iri yakasiyana nemapiritsi nemajikiseni
kumahospitara hauwanikwi ndoda kuti muone picture ndoda kuti muhwisise nyaya yedambudziko pariri hakuna chigwere chisingarapiki ndoda kudzokora mavara yekuda hamuna kuzwa zvakanaka hakuna chigwere chisingarapiki nokuti chigwere chipi nechipi chigwere chipi nechipi chinoita mumunhu inzara yaitika yokurashikigwa namaminerals namavitamins
matimi mishonga iyi inokwanisa kurapa chero chirwere tiri kuona iye zvino izvi pasi rose rabatwa necovid-19 mishonga inokwanisa here kushandiswa pakurapa chirwere ichi
chaizvo tisafunga kuti hazvirapiki kana ukashandisa masteam okufema aya ukatora mashizha wofema unoclear system inopfuura nemhepo yokufema iya namalungs aka achiclear kana tadero manje ndoda kuti muzive kuti chii chinonzi activated chaco matsito anotengesewa kuhealth food shop unogona kumaona zvako kuchemist dzimwe nguva ndoda kuti muzive kuti hakuna chigwere chisingarapiki kana watora activated chaco womwa kuseni masikati namadikwane ukaita about 7 days uchidero activated zvainoita ndekuti inopinda mumumbiri yoenda pamacells zvainoita inosvika ichinokokota kana kutupara chero chunhu chiripo kunze kwenyama chete inobisa zvose zviri macells activated chako ine ngozi kudaiwo haina maziso ikoko kusasiya chinhu ikoko ndokwatofanira kushandisa temporary yopara nyange covid ichibisa ichibisa panze activated chako nyange ukarumwa nenyoka nyoka chacho ikakurova nyange warumwa neromandira ukakurumidza kuimwa inobisa futi poison pamacells painoti chinofa macells first
manga makateerera kuna Dr. Jerry Masarira vanove nyanzvi yemishonga yechivanhu uye vari nyanzvi yezvekudya zvinovaka muviri vari muguta reTulsa kuOklahoma muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa rwatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa musoro inawo zvakare chirwere checovid-19 choramba chichinetsa zvikuru chichisiya vanhu 22 vafa nezuro mutori wenhau Hope Chingono oramba ari muusungwa kusvika nyaya yake yanzwikwa mudare nemuvhuro nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Eliot Masocha vobva pfungwa dzavo pamusoro pegwaro reUnited Nations riri kushoropodza zvakaitika paCapitol Hill muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA ndebe.